Anjazi tuitu kufara semu zimai wechitema anova iye muwi wakuno wanwachimu immigrant. Anomira kwa zoro zima zimai. Semu zimai akamboshanda kwa campaign trail ya mai Hillary Clinton. Ndugunzu kufara kuti muamerika taona sema wakizani veduwe ku Mexico. Vahona yobo shakako zera kuisa munu mkazi kuti amanye pa race kuya ya presidential race. Vice President Kamala Harris. Awasungori muzimai asikuti muzimai anova okune wechitema. Mwana not my immigrants and shagata President Obama. Anoti mirira kodzero dzedu semadzimai. Uyezve anomirirawo kodzero dzevose vasingawanze kubatsirikana muno munyika nenhau yeganda.
Ngati tariseiwo mashoko atiri kutambira ekuti amai Kamala Harris vasarudza wavachamhanya naye Governor Tim Walz vekuMinnesota kwenyu kwamuri uko. Munoonawo sei nesarudzo yaitwa naamai Harris?
Ndiri kufarisisa nesarudzo yaitwa. Governor Tim Walz ndivo governor vedu kuno kuMinnesota kwandiri. Governor Tim Walz mutungamiriri wandashanda naye makore akati wandei. Uyezve ndinonzwa kufara nekuti Governor Tim Walz havasingori mutungamiriri kana kuti havasingori any other governor. Munhu wekuti angambori mudzidzisi. And baba vanoremekedzeka uyezve nyaya dzemabatirwo anoitwa madzimai inyaya iri pahwendefa yemwoyo wavo governor. Nikupedzisira ndoti ndakagara paunity survivor task force advisory task force ya governor ndakavaona maitiro avo mutungamiriri anoteerera zviri kubva kuvanhu mutungamiriri asingaudze vanhu zvekuita nekuti akagara pachigaro
iko zvino veruzhinji vave kuziva kuti vatrump vari kumira nani vave kuzivawo kuti amai Kamala Harris vari kumirawo nani munoona sekuti kutsvagwa kwesarudzo kuchafamba sei nyika yave kuziva kuti ava vamire papi ava vamire papi
ndikatarisa hanzvadzi kuno kuMinnesota kwatiri tine at least 22 nyika dzekuAfrica dzakamirira kuno kuMinnesota kuMidwest vanotambira vanogashira maimmigrants anobva kunyika dzinenge dzana Somalia Ethiopia governor vedu Tim Walz izvozvi kutaura kwandiri kuita last week vakange vaine vatungamiriri vekuAfrica our Africa representative Africa Union vanga vari kuno kuMinnesota vachikoswa na governor Tim Walz saka ndiri kuona mamhanyiro achaita race iyi ndiri kuona kuma Democrats vanenge vane chimuti pane race ine iri kuitika muna November